research garo yasangana na Zimbabwe Election Support Network ZESN va Andrew Makoni vanoti kunyanga hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo semuZimbabwe umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena vamakoni vanoti mapepa nawo nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedzwa kwevatapi venhau
zvatinodzidza kubva musarudzo dzekuAmerica ndezvekuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapi venhau uye tisingavambunyikidzwa mabasa avo takavapa mukana wekuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika mumaelections vakatendeseka tisingavatyire
vamakoni vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikane nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwawo kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo
nguva ino vanhu vanofanira kuchengetedza runyararo wekuAmerica kusika patinenge taakuziva kuti hawina sarudzo ndiani
chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuAmerica mudunhu reNorth Carolina Dr. Simbiso Ranga vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uyewo kunoratidza kuremekedzwa kwevatori venhau
National bodies like vana ZEC ane nzvimbo yekucertifya maresults ayaya but for the most part my citizens anenge haakutoziva maresults from vemapepanhau nenhepfenyuro and ivo vemapepanhau nenhepfenyuro vanenge vachifanira kunge vachipa nhau dzinoratidza mafacts dzinoratidza zvaitika pamapolling station
Dr. Ranga vanotiwo kunyange hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu wavanenge vavhotera akunde zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo
mapoliticians nemacitizens together tine basa rekuti tikwikwidzane asi tichikwikwidzana murunyararo uyezve tichirespecta even vayava vane mafungiro akasiyana needu maelections should not be violent should not be tense to the extent where people feel unsafe
mukuru wesangano remedia institute of southern africa Mr. Zimbabwe vata vane moyo vanoti kuvepa kwemapepa nhau nenhepfenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sedzakachena
zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata nehunyanzvi nekuti varungoti pavarungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena jekerere zvomirira vatapi venhau kuti vaise umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu kana zvabva musteti yakati zvakadai zvinoreva kuti nanga awana zvakati sakwasara zvakati panozopera sarudzo dzedza kuzikanwa nevanhu vese ndosaka zvinetsa kuti dzibiwe nekuti vanhu vese vanengwa neumbo wekuti chii chaitika panguva ipi
vakawanda zvikuru vemapato anopikisa muZimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuZimbabwe idzo dzinogara dzakamutsa mutauro mukuru vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa kunyange hazvo sarudzo dzemuAmerica dzichiitawo mutauro nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira izvo zvisingaitike nguva zhinji muZimbabwe semuenzaniso zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu west pakati pavadexter nduna vezanu pf navagift konjana vemdc alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare uku zvakapikiswa nenhengo dzemdc musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika temu yeparamende yapera maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda vezimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.